Vashtaura nevatoro yenhau pamuzinda webato ravo paZanu PF headquarters nhasi vakasukuere varamba mashoko avakataura kwamutare nemuvhuro ekuti vamutasa havasi kuzodzingwa mubato zvichitevera kuramba kwavari kuita kucherechedza Congress yakaitwa muna zvita. Vakasukuere vati bato ravo harisi kuzomira munzira yeprovhinsi yavo yekumanikaland kana ichida kuti vamutasa vadzingwe.
Manikaland province have made a recommendation on Comrade Didmus Mutasa and something to do with his conduct. What he has been saying, what he has been doing, and the party is not excited at all. And so we have made it clear even before that I don't see how Politburo will send him the way of that kind of recommendation coming from Manikaland. Why would we turn around and say withdraw it?
Zvichakadai vakasukuere vati nhengo dzeparamende dziri kufungidzirwa kuti dziri kutsigira vaimba vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru hadzisi kuzodzingwa muparamende vachiti hapana mhosva dziri pachena dzadziri kupomerwa. Vati hapana umbowo hunokodzera kuti nhengo idzi dzidzingwe muparamende pamwe nemubato, uye vati musangano wavo wakabatana zvikuru zvekuti vakatogadzirira kupinda musarudzo dzemuna 2018. Vakasukuere vatorawo mukana uyu kuzivisa kuti vagadzirira zvakakwana sebato kupinda musarudzo dzechipiri dzekutsvaga vamiriri veMount Darwin West pamwe nechirimanzu Zimbabwe.
Tiri kufara kuti musangano wedu waita urongwa hwekusarudza vachazenge vachitimiririra mumatare, uyezve zvinhu zvatichataura mangwana mudare repolitburo. Tiri kufara chose nevanhu vasarudzwa vatatumirwa nemusangano. Saka set commissariat takapiwa mazita kubva kuMidlands nekubva kuMacentral. Saka tiri kufara kuti musangano wakaita zviga zvavo zvinodikanwa murunyararo, uyezve pakauya vanhu vakawanda. Ndingataura seMount Darwin, almost 13,000 people vakaparticipata maprimary elections, zvoratidza chose kuti musangano wakasimba.
Vakasukuere vazivisawo kuti mudzimai wavamunangagwa ndo vachamirira bato musarudzo idzi kuchiri mhanzu Zimbabwe.
KuMacentral kuMount Darwin kwakabuda vaseremwe varobva kupindawo. Ndo vaseremwe vacho ndo vakasarudzwa nemhuri yeMount Darwin, uyezve tinamai munangagwa ndo vakasharwa nemhuri yekuMidlands. Saka tichazenge tichitaura zvose izvi mangwana mudare repolitburo.
Izvi zvinotevera kudomwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa kuve mutevedzeri wemutungamiriri wenyika pamwe nekubviswa kwakaitwa amai Mujuru pachigaro avo vaimbova mumiriri weMount Darwin West muparamende. Sarudzo dzekutsvaga vamiriri vechirumhanzu Zimbabwe pamwe neMount Darwin West dzakatarisirwa kuitwa musi wa27 kurume, asi bato reMDC Renewal Team rinoti ringangoenda kumatare sezvo richiti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe havana kutevedzera mutemo pakubuda nezuva iri. Nekune rumwe rutivi, MDCT inoti haisi kuzokukidza musarudzo idzi ichiti hapana kuvandudzwa kwemitemo inobata mafambisirwo esarudzo zvinozoita kuti sarudzo idzi dziitwe zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.